Hurumende nhasi yasimudzira nyaya iri kupomera vasikala yekuda kupirigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Magweta ehurumende asvitsa kudare resupreme court mapepa ekupikisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro kumasvingo iro rakawana vasikala vasina mhosva. Vasikala vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kutsvaga uta nemugate. Vasikala vati zviri kuitwa izvi inzira yehurumende yekuedza kumbonyikidza utungamiri hwebato ravo.
Ndazivisa magweta angu kutofana kunozvipikisa kudare redzimosha nokuti state yakuda kungoita harassment nepersecution chete panyaya yavakaruza zviri pachena. Kunyange nyaya iyi vakada kuinda kundoapila mwedzi chaiko chaiko kunoti nai mwedziwe tipei kuti sikalavani ane mhosva, hapana chavanobura. Saka uku kwakungoda kungondishungurudza nokudii. Asi hazvinei, ndiri murume, ngaatende mberi, dzivo racho ngatende naro mberi tione.
Zvichakadai, mapurisa emuHarare nhasi asunga kanzura weMeborane vaDenford Ngadziore maererano nekuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC pakati pedhorobha reHarare svondo rapera. Vangadziore avo vasungwa vari pamatare embare Magistrate Court pavanga vachifambira imwe nyaya yekusungwa kwavakaitwa zvitevera kuratidzira kwavanonzi vakaita pamatare eHarare Magistrate Court muna Gunyana gore rapera. Vaudza Studio 7 vari munzira kuendeswa kukamba eHarare Central kuti mapurisa ati avasungira kuratidzira kwesvondo rapera uko kwakaitwa varatidziri ava vasina kupiwa mvumo nemapurisa. Gweta ravangadziore vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti vangadziore vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo pataenda pamhepo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.